ba chitaura pamusangano wavaitana vatariri nhaunhasi muHarare mutauriri wetripusi vapromise mukwananzi vati vari kutarisira kuti vhiki haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana
taseva vhet neapiri yedu kubva kusupreme court inosendeka padini decision yanga yatogwa nehigh court yekuti isisu hatifambe makadhesedu etripusi afanenge ari pabaloti naizvozvo tida kuzivisa nyika kuti makadhesi edu ari pabaloti achange ari pabaloti mangwana vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane mabyelection vanovhotera makandidhesi etripusi inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa anova ndiye mutungamiri wechokwadi wetripusi
asi mutevedzeri wasachigaro vezek varodney kiwa vaudza studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzetripusi idzi vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana
mabharosi pepa edu matsva atove kunzvimbo zvese dzevhaibrici bulawayo ringa rupani atove kuizvozvo saka zvose zviri ikeko kuti tiite sarudzo yacho mangwana
kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukukidza vakamirira triplesi kumabvuku tafara vamunyaradzi fibion kufa hakutizwi zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare rehigh court zita ravo rakawedzerwa pavanhu makumi maviri nevaviri vaivepo nezuro izvi zvavai kureva kuti vakufa hakutizwi havachakwanisi kukukudzana navascoti sakupwanya vezanpf vachavangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutizwi vaisafanirwa kudzingwa kudare renational assembly vachiti vakadzingwa nemhosvo yakaitika inofanirwa kugadziriswa vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo mutriplesi vaian makone avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvuku tafara nhengo yavo vamunyaradzi kufa hakutizwi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukukwidza vamakone vati vanhu vekumabvuku tafara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda
vachinge vaita saizvozvo zvizini tinongopinda mudare rimwe chete iro reapiri yedu yataisa iyoyo kusupreme court kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhote mangwana
gweta ravasengezo chabangu vanwovani stole nezuro vakaudza studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzetripusi dziri kupikisa kudare repamusorosoro mutongo wehigh court uyu hazvibvisi mutongo uyu
hazvibvisi mutongo uri zvinonge zvichireva kuti mutongo wagara uripo unotoenderera mberi sezvato kutaura dhasi kuti election ichaenderera mberi asanito supreme court yaita sezvainterfere
asi gweta uye vari sachigaro vezimbabwe election support network vaandrew makoni vaudza studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure kana mutongo wapikiswa kudare repamusoro mutongo unenge wapiwa nedare repasi unombosendekwa
vhiki haisi dare remhosva ende rinofanira kuchiteerawo mitemo iripo saka mafungiro angu ndeyokuti vetriplesi vangavabviswa pabaloti pepa vakangovafaila apiri yavo election inofanira kunge ichiitwa ivo vachiparticipatawo nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota nokuti havachaziva kuti woenda kunovhota here kana toorega kunovhota
nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira rezimbabwe election advocacy trust vaignatius sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti
vanodzingirwa zvakanyanya vanova vanhu vanoa paadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa tatina kudzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu haisi hurumende yevanhu
sarudza dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzeNational Assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru gumi nemana. Kunyange hazvo TCC chiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANU-PF, ZANU-PF inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.